This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 15, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vave kunzwa zviri nani.
Zvima iri kuti kutanga musi wa 1 July. Machiremba isi totarisira kuti anga asingachatori medical aid card. Zvakureva kuti vanhu vanenge vakubhadhara cash.
Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harichatore mamwe makadhi emakambani emamedical aid nenyaya yekusabhadhara nenguva. Nhumwa dzeIMF dzopinda muZimbabwe nhasi kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai avo vakadzoka kuSouth Africa kwavange vachirapwa vanoti vave kunzwa zviri nani. Asi vati vari kushushikana zvakanyanya nenyaya yekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika. Kuti tinzwe zvizere, tabata vaTsvangirai tikatanga nekuvabvunza nezveutano hwavo.
Vari kuzviri nani semunhuwo akambopinda nawo nezvirwere. Ndinongo kuti wochanasika zviri kuti zvinacho zvakaitika nezvekuti ndakazongoorwi nadoctor ndofanira kuti ioperate ndinofunga kuti after operation ndaakunzwa zviri nani zva muviri wangu zvichitevedzana. Handifungi kuti pane chinganyanya kutyisa. Chandingandopa vanhu chekuti vanhu, chandingangokurudzira vanhu chekuti vanhu, potai muchinochekwa zvirwere zvawanda zvine madifferent kinds. Saka endai muchinochekwa muchiona kuti zvakaitikanei. Hauzozivi kuti zvinei chikurwadza ndechipi nekuti zvimwe zvinei zviri mumatumbu, zvimwe zviri mumanyama. Unonogona kuti uri kufamba hako, uri kuzvifambira, uri kuita basa rako zvisina problem. Unozoona kuti munhu wati wapesa. So ndo zvakaitika ndinoda kutenda vanhu veZimbabwe vakaramba vachindipa support vasinamata.
Asi mungade kutaura kuti muri kusimbirwa nei here kana kuti izvi zviri pakati penyu naana chiremba?
Hapana munhu anokutaura angakuudza kuti ndikurwa nechakati. Zviri pakati pemurwere nachiremba wako kuti vazive kuti zviri kurwadza nemushi.
Ko, chii chakapa kuti mutore danho rekuenda kuSouth Africa? Ndo zvamamaudzwa nana chiremba wemuZimbabwe here kana kuti muri kuonawo sekuti izvo zvipatara zvemuZimbabwe zvina hazvina kumira zvakanaka?
Ndavai zvinhu zvemuZimbabwe zvisina kumira zvakanaka. Munongo mazviremba anachiremba anani taura navo vakangoti haa kuti nyaya ipe zvinoda kuti muende kuzvinoita kuti zvive confidence. Hazvirevi kuti munge muZimbabwe hamuna vana chiremba.
Saka tichitarisa kuti munenge muri kunaya, muchaenda here kwamutare kuda unoratidzirwa kana kuti munenge muchimboona kuti mwiri yenyu iri kunzwa sei?
Kanadzana yavo ndisingoona kaiinavo kuna vari kuvatidzira vanhu veZimbabwe vanongotarisiraa inga kubhuruva yakaitwa vanhu ndiso. Saka tiri papa ndechekuti mwiri haukanongoma tinokushwa unofanira kumbozvipawo nguva yekuti mwiri yake inaya nenyatsokutikana nezvara.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaTsvangirai mangwana tichitarisa maoniro avo panyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvichakadaro bato remDCT rinoti kuratidzira kwariri kuronga kuita kwamutare musi wa 25 Chikumi kuri kufamba zvakanaka. Kuratidzira uku kwakatanga muHarare ndokuzoenda kuBulawayo. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weMDCT kumaNicaland vaTrevor Sarwaka vanoti gadziriro yavo iri kufamba zvakanaka chose.
Ndikada kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe kunyanya wekumaNicaland kuti tiri kuenderera mberi neurongwa hwedu hwemach iriko musi wa 25 June unenge uri mugobera. Tichaita match kubva pasakubva baitwo tofura paswimming pool takananga pamusika tichinogumisira parichaungana paMikos Park.
Vasari waka vanova zveumiriri wemutasa central mudare reparamende vanoti nyaya yehuori kuminda yemangoda kwachiyadzwa iri kuvashungurudza zvakanyanya sevana veZimbabwe.
Ndingati chinhu chiri kunyanya kutaurwa mazuva ano chinotibata zvakanyanya kumaNicaland inyaya ye 15 billion iri kunzi iri kushaikwa naRobert Mugabe nehurumende yake iyo yakabva kuchiyadzwa inova mari yatinotarisira sevana kumaNicaland kuti yaifanira kunge yakashandawo zvizhinji muupenyu hwavo kumaNicaland. Ndo chinhu chekutanga icho. Zve pfungwa yezanu PF yekuti vada kuunza mabond notes inyaya yatiri kuramba zvachose nekuti tinoziva isusu upenyu hwatakararama muna 2008 kuburikidza kwemabeara cheki anova angopiwa rimwe zita rekuti bond note. Saka nyaya iyoyo iri kutishatirisa uyezve ndozvimwe zvatichiratidzira.
Vasari waka vanoti kuvharwa kwemakambani mamutare kuri kuita kuti vanhu vakawanda mudunhu iri vanonge svosve nemuromo.
Vedu kudhara kwakuchina na PG wana zimbodi kuchishandwa wana Karina Questi pachigadzirwa mota asi izvozvi hakuchina kwati tonho kunyarara.
Vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanova mudzidzisi pachikoro cheAfrica University kwamutare vanoti kuratidzira ikodzero yevanhu kana paine zvinhu zviri kuitwa nehurumende zvavasiri kufarira.
Zviri kutaura zvekuti nyaya yemabhondozi haifani kuimpozwa ba. Pane nyaya iripo futi yekuti consent of the governed. Isusu ruzhinji tinofanira kunga tichinga tichiudzwa.
Vajazi Mutsekwa munyori anoona nezvemukati menyika muMDCT avo vati vanotarisira kuti pakuratidzira pavo panenge paine vanhu vanosvika kana kupfuura zviuru gumi sezvo ruzhinji rwevanhu munyika yose rwaomerwa neupenyu. Kuratidzira uku kwakatotenderwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Amoyo.
Rimwe sangano revechidiki rinozvitita Jamuka riri kufamba muHarare richikurudzira vanhu kuti varatidzire nekushayikwa kwemari mumabhanga uye kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Ngatinzwei mumwoyo wechidiki wesangano iri achitaura ari muHarare.
Vana veZimbabwe vaJamuka, vana veZimbabwe vaneta nekushandiswa, vana veZimbabwe vanoda vita yavo yamangwana. Tiri kuti pano kwadzora nhasi vabereki mari yenu yemapendeni isu sevana venyu tichaenda mafombrani kuti muone mari dzenyu. Bhengi recaps rineri necaps yepavo nepiri pano ndiwo chete mabhengi ane mari pazora nhasi. Mamwe mabhengi ese atorina kana mari mavari kana mari yepano ingatopera zvavharana. Saka tiri kuti nyaya iyoyo haiperi yakadaro. We are Zimbabweans. We need to stand up and make a contribution to our struggle. Matabas.
Zvichakadaro mutauriri wesangano iri vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vachaparura sangano ravo iri zviri pamutemo muHarare mangwana. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA rinoti kutanga musi wa 1 Chikunguru rinenge risasatore makadhi anobva kuma Medical Aid Societies akaita se Premier Service Medical Aid Society. Izvi zvichapa kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZIMA kuMashonaland Dr. Enoch Maida.
Ichokwadi kuti ZIMA iri kuti kutanga musi wa 1 July machiremba isi totarisira kuti anga asingachatori ma medical aid card. Saka kureva kuti vanhu vanenge vakubhadhara cash kuti vaone chiremba kana vabhadhara mari vopiwa receipt ne claim form vondopiwa mari yavo ku medical aid koko.
Sei mafunga kutora dano iri?
Chatiri kuitira kutora dano iri chokutanga ndechekuti tine dambudziko nema medical aid mamwe. Akati wandei anoti kana taona vanhu zviya vanotadza kuti vatibhadhare sevanhu vanenge vapa rubatsiro kuma members avo. Vanotadza kutibhadhara nenguva yakatarwa. Saka tinopedzisira vanhu vanenge vachingoteverera mari dziya dzevanhu vatakaona kare. Kureva kuti apa estate ungoona vanhu asi tisina mubhadharo kana mubayiro watinowana pamusoro pazvo. Yangu vaso kunge muri kungoitavo batsiro kuvanhu chikerere asi pasina zvatinowana pakupedzisira. Uyevo chimwe chiripo ndechekuti vezimura vaya vaya vanovateresa vanenge vachiti kana zvamaita tokumbiravo chimwe chikamu inonzi taxi yai yamunofanira kubhadhara. Havazotariri kuti pamari yamaona vanhu nhasi ivo vanongouya voti vanhu vamatoona ivavo chitoti pai mari iyoyo inonzi taxi. Havachatarisi kuti muchazobhadharwa mwedzi mitatu inozotevera kuti vazoti ndo patoda taxi yedu. Vanongoti kana taona kuti matoona vanhu ava vamanyorera kuti vanofanira kubhadhara mari yakati, ivo vanobva vatoti kana zvakadaro isu takutoda mari yedu iko zvino apa ima hamusati mabhadharwa mari iyai.
Munyori mukuru weZima kuMashonaland, Dr. Enoch Maida, vachitaura vari parunare muHarare. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nezviri kuedza kuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank. Nekuoma kwaitawo zvinhu munyika uku, bhanga rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund ratumirawo nhumwa kuZimbabwe idzo dzasvika munyika nhasi. Zvinonzi nhumwa idzi dzichaita misangano neRBZ, makurukota ehurumende nevamwe vanoita nezvenyaya dzezveupfumi. Misangano iyi inonzi inotanga musi wa16 Chikumi ichipera musi wa24 Chikumi. Zvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka zvapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa. Makambani akawanda munyika ari kuramba achivharwa. Asi hurumende sematauriro egurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo inoti zvose izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakabudirira.
Kana iyo hurumende kana makambani akawanda tiri kunetsekana nokubhadhara vanhu, nokuti mari yeAmerica iyi haisati iri mari yeZimbabwe, hatiiprinti. Saka tinofanira kuona kuti tine dambudziko, tine nyika yanga ina masanctions kwenguva yakareba, indastri yedu yaparara, zvese zviri kuvhara zviri kuvhara kuti kuna masanctions. Saka vanhu vanofanira kunge vachiunderstand izvozvo. Kana vasingaunderstand izvozvo, then tinenge taita dambudziko raka kurisisa.
Asi vabiti vanoti nyaya yekutonga nedemo ndiyo yapa kuti nyika iende kumazivanda dzoka.
Vanhu ngavasenze, makambani ovhurwa, foreign direct investment youya, toripira zvina na indigenization act zvinoita kuti marisa uye, torega kurovana, torega kuabducta vana dzamara, kuti tingoitawo normal economy yekuti munhu ane mari yakawanda anozviona zvichikodzera kuita investi muZimbabwe. Avo vari muZimbabwe vanoda kukwereta mari kuti atange mabhizimusi vanokwereta mari yakachipa kwete mari yakafanana neyanhasi nemutongo we28%. So tikada kuisa masoja oro mapurisa muekonomi zvatakamboita gore riyari yekuti takada kufaita inflation tichisunga mabhizimisi vese akwirisa mitengo katodzirasa ipapo. Ikonomi haisi yeginyaba, ikonomi haisi yecheniba, ikonomi haisi yeshamu. Economy ndeye kuto understand, ndosaka ichinzi pachirungu the invisible hand of the market, ine marules ayo. So marules economy ndeye kuti ukada kuipandika kuita chibagera inobva kuto kutaura kuti haundigoneba.
Reserve Bank of Zimbabwe yakatumira utsamba kumabhanga neve makambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika ichiti vakasabata mari dzavo zvakanaka uye zviri pamutemo vachatorerwawo mari zinesi. Nyaya yekushomeka kwemari iri kupawo kuti varimi vefodya vagare vari muHarare nekutadza kutora mari dzavo mumabhanga, uye zvinonziwo vashanyi vakawanda vekune dzimwe nyika vakutya kupinda muZimbabwe nenyaya yekushayikwa kwemari. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chiri kutungamira kurwiswa kwevanopfurikidza mwero muIraq chePeshmerga chinoti hachina zvombo zvakakwana zvekurwa nazvo muhondo iyi. Chikwata ichi chiri kutsigirwa nehurumende yeAmerica. Mutungamiri wemauto ePeshmerga, General Said Hasha, vanoti zvombo zvavainazvo ndezvakare kare. Mauto aya ndeerudzi rwechiKurd sezvo Kurdistan iri muIraq. Uye vanofanira kunge vachipiwa zvombo nehurumende yeIraq, asi vanoti izvi hazvisi kuitika. Asi nyika dzakaita seUnited States, France neGermany dzave kupa mauto ePeshmerga zvombo. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Michelle Obama, varikurudzira vana baba kuti vabatsire zvakanyanya mukuchengeta vana, kwete kungosiyira ana amai basa iri. Muhurukuro nemutori wenhau ane mukurumbira Oprah Winfrey kuWhite House, amai Obama vati vakatozomanikidzwa kushanda maawa mashoma kuti vachengete mwanasikana wavo wekutanga Malia. Panguva iyi vaObama vainge vava senator. Tsvakurudzo yakaitwa nesangano rePew Research Center muno muAmerica muna 2013 yakaburitsa pachena kuti madzimai 42 kubva muzana vakadzikisa nguva yekushanda kubasa kuti vachengete vana, asi varume 20 chete ndivo vakaita izvi. Madzimai anotiwo kushanda nguva shoma kana vachengeta vana kuri kupawo kuti vasasimudzirwe pabasa. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti ongororo yekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu kuOrlando, Florida yave kujekesa kuti zvakafamba sei. Vanhu 44 vakapfurwa munzvimbo yekutandarira nemusi wesvondo. VaBiden havana havo kuda kutaura zvakawanda kunze kwekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vachazotaura zvizere munguva pfupi inotevera. Oma Martin akaberekerwa kuNew York nevabereki vake vainge vabva kuAfghanistan ndiye akapfuura vanhu ava. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Rebecca Makani vanogara kuMinnesota muno muAmerica, vanoti vari kurwadziwa zvikuru nenyaya yekupambwa kwevanasikana nemadzimai kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika vachiendeswa kunyika dzakaita seKuwait neSaudi Arabia, izvo zvaita kuti ivo vadewo kutsvaga nzira dzekubatsira vanenge vapambwa ava. Amai Makai avo vanovezve muParidzi vanoti vakatanga sangano ravo rinonzi Immigrant Women Coalition USA, iro richange richibatsira madzimai anenge awirwa nematambudziko akadai. Amai Makai ndivozve vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWomen of Dominion, iro richange rine mubatanidzwa wemadzimai emakereke akasiyana-siyana ezvizvarwa zveZimbabwe uchange uchiitirwa kuDelaware muno muAmerica kutanga mangwana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri mufundisi muno muAmerica. Takatangawo ministry yedusa maZimbabweans muno muAmerica. So ndangonzwawo nyaya yandirwadza iyi yetrafficking yevana vemuZimbabwe. Oh my God. Kana ndine chinjambo ndirwadza muupenyu hwangu. Tanga tichitaura zvenhamo yekushayikwa kwechikafu nemabasa nene. But chazonyanya kundibata kuziva kuti isusu semadzimai tisu takawanda even muchechi chaimo chaimo. Kana zvasvika ipapa, paakuda kamadzimai anosumukapa. Paakuda kuti mudzimai weZimbabwe chisimuke, nekuti vanasikana vari kutorwa vachiitwa human trafficking. Zvafanana nevanhu vanopiwa mbeu, vonogeza, vokanga. Apa ndozvaakuitika apa. Kurewa chi doesn't matter kuti tiri maminista madzimai makuru, doesn't matter kuti tiri vafundisi kana chii, mbeu yaparara. Vana veda, ndoo ramangwana redu. Kana tanyarara chisiya zvinhu zvakadai zvichiitika, tozodii? Ko chechi iri kuitei? Hatinyongoparidzana kavasikana takagara mukati muchiparidzana pachedu nyika ichiora ichiparara kudai. Ndo kingdom yacho, kingdom kusumuka kuenda kunzoko mucommunity. Inguva yakwana kuti property yakufanha kubuda kubva muchurch yopinda mucommunity. Church ngaibude iende mucommunity muvana, nekuti tikaramba tichingoti tiri kuparidzana takagara muchurch vana vasikana vachiparara madzimai takanyarara tichiti tiri mudzimba dzedu.
Imi munoona zvichigadzirisika sei semadzimai ari diaspora? Tinoona machema-chema chaizvo nekutapwa kwakaitwa vasikana ava nemadzimai vamamwe.
Ini changu chiri pamwoyo pangu samufundisi, ndoda kuti madzimai eZimbabwe ngatibatane kumusha ikoko. Tikatanga kubatana kumusha, nekuti ndo tirikoka, tisu tirikoka, vana mai tiri kuzviona zviri kuitika izvi. Takagara mudzimba takanyarara ndichingoti ndine murume wangu nemhuri yangu, handinei nazvo zviri kuitika izvi. Muzukuru wako nyangwe dai akasava mwana wako pamwe, ndite mwana wako, mwana weZimbabwe, mwana wangu. Muno mudiaspora ndikaona mwana weZimbabwe auya, handiregere kuti ndichazoti zvichazenge zvichazobatsirwanana nengi. Pandangonzwa kuti mwana weZimbabwe ndotomhanya, mwana wokumusha. Kugadzirika kwazvo kusimuka kwemudzimai, nekuti mudzimai akasimuka nyika yasimuka. Madzimai akabatana nyika yeZimbabwe zvinhu zvichashanduka. Vana vedu vasikanava tisu tinotova protector vana mai, kwete kuti tibike sadza tiri mudzimba dzedu tichingoti hamheno zviri kuitika ikoko hatinei nazvo. Zvakuda kuti tisimuke madzimai eZimbabwe, zvikuru sei madzimai maKristu. Koinga wani musoko raMwari muna naDibhora vakaona kuti nyika yoparara, zvaakuitika pano handizvoba. Akasimuka mukadzi anonzi Dibhora akamirira nyika yake. Kune mukadzi ari musoko raMwari anonzi Abigail akanga wa murume oparadzisa nyika nekuda kwepfungwa dzake. Akasimuka Abigail akaenda kuna Davhida akati, yevo hazvina kudaro, ndoo madzimai atiri kutsvaga. Iye zvino vana Abigail ndoo madzimai atiri kutsvaga, vana Dibhora vanomira pamukaha, vana Rahabhi vanomira pamukaha, madzimai eZimbabwe. Kana tiri kunamata pachokwadi, we need to rise up, tisunge zviuno sana mai. Tinonamata takagara mumacloset kusvike piko? Ngatisimuke. Tapedza kunamata, Mwari ari kuti ndazvinzwaka, vanasikana veZimbabwe tinonamata, tinotsanya, tinogara pamabvi. Bati yakwana nguva yekuti madzimai asimuke kubva pamabvi toita action. Ndeye ndiri kudaidzira ini, action time.
Kana muchiti action time mai makai, mune muchireve izvi zvingaitwe nemadzimai nyanya ari muno mudiaspora panyaya iyoyi yekupambwa kwevanasikana?
Ini ndinofunga kuti madzimai tiri muno mudiaspora taakuda kuti tiise musoro pamwe chete, kwete mazvake mazvake. Tochitanga kukurukura kuti ko zvazvadai so. Chekutanga mudzi wacho inhamo iri kumushaka. Chero dai ndikafunga mhuri yangu inini kuti ndo inorarama nekuti ndiri diaspora, kwachachengeta rumwe rudzi rwesorwo ndianiko vasikana? Tinavo vana nherera vasina baba vasina mai, kune vana vanogarana nambuya, hakutori nekuti vanorwa nepi rubatsiro rwacho. Saka rwakuda kuti umwe neumwe pauri woona kuti zvino zvandiri muno kana ndine advantage yekukwanisa kutsvaga vanokwanisa kutibatsira rubatsiro muno, ndonguva yacho. Taakutova maNGO chiti tisu isusu mana mai tosumuka tobatana toronga ronga. Saka dai tangosumuka vana mai, kubereka kunorwadza. Hazvina basa kuti mwana uyu handimuzivi, but kana ari mwana weZimbabwe mwana wangu. Kutambura kwemwana weZimbabwe kutambura kwangu, kurwadziwa kwemwana weZimbabwe kurwadziwa kwangu. Kana tikarega vanasikana vachipararava, yevo madzimai eZimbabwe takanga mbeu. Future ichazodiko yeZimbabwe vasikana? Uye ndiri kuchema ini.
Avo vanga vari amai Rebecca Makai vesangano reImmigrant Women Coalition USA vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tinokutambirai vateereri, muchirongwa pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nhasi tina muzvare tapiwa Kandemire, musikana anoita zvekutamba muno muWashington DC. Munofara here?
Tinofara. Munofara here?
Aiwa tinofara. Munofarira kutamba chaizvo?
Zvokuti nezvatinofarira kuita.
Makazvitanga rini zvekutamba izvi?
Zvekutamba takatanga kudhara, asi kuita nyaya kuti ndo zvatoita takatanga gore rakapera tichingotamba.
Vabereki vako vanoti chi neupenyu hwako hwokutamba uhu?
Vabereki vangu vanofarira kuti ndinotamba nekuti vanoziva kuti ndo zvandinofarira kuita, asi chikuru chavanonyanyokurudzira ndechekuti ndoramba ndiri kuchikoro, nenyaya yekuti kutamba kwangu hakupindani kuchikanganisa chikoro.
Iko zvino vakaita mavhidhiyo mangani?
Takaita mavhidhiyo mana, handichaziya. Parisian yeah, ma video mana. Chino tambira mu area mnomi ya Washington DC.
Wane makore akadi urumuno mu America?
Makore tane gumine mairi tirimuno mu America. Dene makore makumi mairi ne mana. Makore ataka itamuno mu America ndizvo kuti vabereki vedu vavadi kuti tikanganwe kwatinobva. Saka magaro edu mu America nyangwe hazvo tichigara muno tinogaro dzidziswa rimi redu nemaitiro edu ekumba ndokuti tisakanganwe kwatakabva.
Chii chaungade kuudza vechidiki?
Vechidiki itai zvamunofarira asi zivai kuti chikuru idzidzo. Ina angu ndinofarira kutamba chinhu chandofarira asi chandinokudza chidzidzo pamusoro pekuita zvandinofarira.
Tinotenda nekuenesu Tapiwa.
Tinotenda kuva pano.
Ava vanga vari muzvare Tapiwa Kandemire. Aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma. Ini ndini Chioniso Jani.
Tinotenda Chioniso. Iko zvino tochienda kuna Tungamili, mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vachiita zvemafirimu vaJohn Jagu. Vanoti vanofunga kuti vachakwanisa kukwenenzvera ruzivo rwavo pavachauya muno muAmerica mangwana. Tungamili Nkomo weStudio 7 abata vaJagu kuti tidzwe zvizere nezvemafirimu avo.
Ndikufara zvikuru sekuti zvinhu zvinokwanisa kuwedzeredza basa randinoita. Ini basa randinoita nderekugadzira mabhaisikopu nemafiri. Ende kuno kwatinobvaka vazhinji maartist havanyatoziva kana kuti vaise business element muzvinhu zvavanenge vachiita. Like vazhinji vacho havatombotangana basa nazvo. Saka just end kuti even kana kuno kando munhu akandiwanzira kunzi munhu ndiartist hazvina mari havana mari havanati kwandiri like inoti the show business for a reason kuti fika nonzi there's a business element muzvine zvatechinoita. Saka people tend to kusada kuita kana kuwedzeredza ruzivo pazvebusiness zvacho. Saka pafellowship ikai ndofara zvikuru zvekuti ndiyandirongo yacho yebusiness and entrepreneurship zvinhu zvokuti zvinowedzeredza mubasa randinoita nekuzivawo ruzivo rwekuwedzera nyaya dzemumabhaikopu nemafirimu considering kuti ikoko kune yandingatoti hombe industry nezvemafirimu zvacho zvatinenge tichiita zvatinenge tichiita.
Ko sei basa rekuita mafirimu rakakosha kwamuri?
Rakakosha kwandiri pakuti ndinoshandisa setuka inokwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvokuti vanhu havabate kuti zvinhu zvizhinji even kuchinja kana society change kana kuefekta kana kuti vanhu vaite zvimwe zvinhu kana kuti vanhu vazive zvinhu zvinowanikwa mafirimu zvakawandirwa muentertainment. Like ndogara ndichitaura imwe joke yandogara ndichieta kune vanhu kuti ndisimudzisa vanhu kuti makamboenda kuamerica here munhu wekuti handina wekuti kune munhu ukaenda kunew york unoona kukwira taxi yakaita seyeyondo munhu achiti andokwira taxi yeyo lobva wati wakaziva sei ndakaziva mufirimu. That's no power remabhaisikopu iyoyo.
Mugore ra 2010 tinoziva kuti makaita firimu rakaita Mukurumbira rinonzi Lobola. Pane mamwe mafirimu amuri kugadzira iye zvino izvi here?
Tiri kugadzira mafirimu stereck. Takagadzira tapedza hedo takagadzira rimwe rainzi The Gentleman. Iroro ndo rakaita Lobola takaita ikatipa Mukurumbira sort of muZimbabwe. Then takazoita rimwe rainzi The Gentleman ratakapushira kunze kwenyika kwakawanda tikainori premier kuEngland, kuMalawi, kuGermany, kuIreland, kuAmerica ikoko. Ndikatowana mukombe kuAmerica ikoko Best Director Foreign Language muna 2012 pafirimu yacho iroro. Patazoita rimwe rainzi Something Nice from London rakaita inconnection neBritish Council and then izvo zvichitatobva kuita rimwe rinonzi Escape.
VaJohn Jagu ndemumwe wechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vanogadzira mafirimu. Vanga vari parunare muHarare naTungamiri Nkomo weStudio 7. Vateereri munhau dzemitambo, pamutambo uri kutambwa iko zvino, Zimbabwe yakakunda Seychelles 3-0 kuSam Nujoma Stadium kuVindo kuNamibia mutambo we-2016 COSAFA Castle Cup. Musakanganwe wokuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitwa munyika nekuda kwekuoma kwaita zvinhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vave kunzwa zviri nani. Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harichatora makadhi emamakambani emamedical aid nenyaya yekusabhadharwa paine nguva. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.